Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Monica Muchangwa vanova ivo gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko. Amai Muchangwa, mungatitsananguro here kuti chirongwa chekubaiwa nhomba yeCOVID-19 chamira sei pari zvino?
Chirongwa chekuvaccinate kwakutanga tinoda kutenda zvikuru President ED Mnangagwa nekuti vakamhanya zvikuru nehurumende kuona kuti mavaccinations auya. Munoziva kuti malockdown, atinoti malockdown anoitwa anokanganisa zvikuru nyaya yekuti ikonomi yedu tinoziva kuti tingangotiri informal. Naizvozvo munhu vakawanda vanoda kuti vabude panze vakungave kunotengesa kungave kunoita sebusiness rao ravanenge vachiita kuti vagoisa chikafu patebo. Hino kana wanzi lockdown zvinoreva kuti mhuri dzakawanda dzinobva dzatadza kubuda dzichinoita zvadzinoita kuti vagopona. Saka president kumhanya uku kumhanya kuunza mavaccine kwakaitika chitendawo nyika yechina yakaonawo zvakakodzera kuisawo Zimbabwe pamusoro. Nekuti dzimwe nyika vanoti vanawo mavaccine asi ukanga wachiva vanenge vakuda kuti vachinotenga vanoudzwa kunzi ha motombomira muri pasi pelist yakati. Saka toda kutendawo China kuti yakatiisawo pamusoro senyika akauya mavaccines iwawa ende tinotaridzira kuti tione kuti vanhu vedu vabayiwa. Ii nhomba kai takakura chingoitwa manhomba. Mizozi dzainetsa dzikaonekerwa vaccine inobayiwa nanhasi maBCG atinotaura vana kana vazvarwa ndo imwe cheteyo ii vaccine iyoyo. Saka ii vaccine
pane zvirongwa here zvamuri kuita kuti mudzidzise veruzhinji kuitira kuti vawane vimbo nenhomba iyoyi yeSinopharm iri kubva kuChina?
Tatora nguva yakareba zvikuru tichishandisa Ministry of Health and Child Care maexperts achitsanangurira vanhu kuti mishonga yese inouya munyika medu vanotoiongorora kuona kuti iri sefi kune vanhu vedu. Vanoramba kuti havadi kurapwa handidzoti anenge vachizoti COVID-19 vachazoirwisawo sei. Nyaya yekuti rwise chirwere iyi pamusoro pekuti tiri kunzi tigeze maoko, tiite social distancing, tigara takapfeka mask chikurusa kuvaccinate. Saka ndinoti vana veZimbabwe vari kuteerera vachiteerera mameseji anenge achitaurwa nevatinoti maexperts edu, vaccine iri harina kungouya kuZimbabwe chete. Vaccine rinonzi Sinopharm iri rekuChina raenda kunyika dzakawanda zvikuru kunana Hungary, kunana Brazil, kunana Indonesia, kune nyika dzakawanda. Iko kuChina kwacho ivo vari muno maChinese vashoma vari muno muZimbabwe vakatobairwawo iroro. Manje izvo zvinoratidza kuti confidence yacho kana paine anofunga kuti ichi chinhu chinenge chakangogadzirwa vana muZimbabwe chete, aiwa iri vaccine rakatoongororwa rikaongororwa malaboratory eChina rikaonekwa ririro rinobatsira. Saka tiri kufara nokuti vanhu vari kubayiwa. Hatisati tanzwa pane dambudziko guru rakanyanya kuitika vakabayiwa vacho kunze kwatakatombonzwa kuti umwe akabayiwa pakangoita rush ipapo. Otherwise vanhu vese varingobayiwa na vice president vachovenga vakabayiwa, vana mangwana vakabayiwa, vakawanda vakabayiwa, mamwe mamembers edu ekuparliament vakabayiwa ende vanhu vari kungofamba vachienda. Saka nyaya yekuti izvo vanhu vafunge kuti vaccine iripo kuingakanganisa upenyu hwavanhu, aiwa itoripo kubatsira kuti vanhu utachiwana hwekorona hudzikire. Kana hazvireve kuti kana wabayiwa zvinoreva kuti waimmune kuti vhairasi chaingove pauri, asi zvainobatsira ndezvekuti inowikena ushungu hwevhairasi hwatinoona kuti ndo hunouraya vanhu. Saka chinhu chakatonaka chikuru ndi kusangana nevanhu vakawanda chaizvo vari kubvunza kuti vanoda kubayiwa.
Mungati imi phase 1 yechirongwa ichi yafamba sei?
Tiri kufara kuti phase 1 yedu yakatanga zvakanaka, iri kuenderera mberi, ende phase 2 iri kusvika apa. Munoziva kuti kwakauya mamwe mavaccines akati zvinoitwa ekuIndia wari kuuya. Isu hatitarisi nyika imwe chete, asi tinotarisa kwaari mavhaksini kuti kana anguuya abairwe vanhu vedu.
Takanzwa mutungamiri wenyika vachitaura ivo kuti ivo nevamwewo vari muhurumende vachange vachibayiwa mumasvondo maviri anotevera. Urongwa uyu uchafamba sei?
Sokutaura kwavakaita mukuru wenyika vekabhineti vachange vachizobayiwawo pasecond phase ipapo mazuva ari kutevera. Saka ndozvo ndizvozvo zviripo, haurongwa huri kurongwa neministry of health, nekuti vanhu vese vakaiswa mumafezi. Fezi yekutanga yakanzi ndevavo vatinoti mahealth workers vanoshanda muzvipatara maclinic. Then pane vatinoti mahealth workers ari muministry anoti defense, kumahome affairs, kumapurisa. Pozoitawo vamwewo vangadaro vaine vatingati vulnerable, vane vakura vakwegura, ndo vakaiswa muphase one. Phase two ndiyo ichazopindawo maticha ese nevamwe vakadaro. Phase three yobva yazongoti munhu wese anoda kubayiwa obayiwa. Ende ndoda kuti vanhu vese vazive kukosha kwekukoshesa upenyu kunoitwa naPresident ED Munangagwa. Ndeko kuti vaccine iri hapana anobhadhara, riri kubayiwa mahara.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa chinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.